Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa, musangano reBulawayo of Vendors and Traders Association, amai Deborah Mukasa, vaudza Studio 7 kuti sangano ravo riri kucherechedza zuva reInternational Women's Day riine kusuwa nekuti madzimai akawanda munyika, kunyanya mumadhorobha, anorarama nekuzvishandira, ari kunhonga svosve nemuromo, sezvo raramo yavo yakavhiringidzwa zvikuru nekunzi vanhu vambogara mudzimba kana kuti lockdown nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Vati shuviro yavo ndeyekuti hurumende ichishanda nemamwe mapoka akasiyana siyana ibatsire madzimai kunyanya vanorarama nekutenga nekutengesa.
Kana tichitarisa muZimbabwe, madzimai ndiwo akawanda ari muground ari kuriritira mhuri. Saka tirikumbira kuti hurumende ione kuti madzimai anowana zvese zvavanoda. Tichitarisa mamwe macountries like Botswana, South Africa, pane tuma grant tunopiwa madzimai vanenge ane vana, vanenge vazvara vana, vanenge vachitengesa mumisika.
Anai Mukasa vati mibatanidzwa yemasangano akasiyana siyana anomirira kodzero dzevanhu vanozvishandira vega iri mushishi kuedza kuita nhaurirano nehurumende kuti vaone kuti vanobatsirwa sei. Sachigaro wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe kana kuti WeCoz, rinova rimwe remasangano anorwira kusimukira kwemadzimai, anokurudzirawo hurumende kuti ibatsire madzimai anorarama nekuzvishandira pachavo vega.
Tinoona sekuti chikamu chemadzimai anoita iwo 66% vanorarama nekutengesa, ende ndinoona sekuti pakauya denda iri kutengesa uku hakana kuzovanyore kumadzimai nekuti kwakwava nezvisungo zvekurambidza kuti vanhu vafambe uye zvevasaungane. Ende ndinoona sekuti hurumende ingadai yakaisa zvisungo kana kuti ichiri kusungirwazve kuisa zvisungo zvekuti paone kusimudzirwa kwemadzimai panyaya dzemari dzekuti vakwanise kurarama mune kutengesa.
Mumwe mugari wemuBulawayo ariwo mudzidzisi uyo angoda kuzvidoma nezita rekuti Muzvare Mukwananzi ati haana chaanoona chekufarira pazuva reInternational Women's Day.
Zvinhu hazvisi kutifambira zvakanaka nepamusana pekuti mari yatinowana ishoma, haitombokwani kuti tichengetedze vana vedu, tibhadhare maschool fees, tiraramewo.
Bulawayo sedzimwe nzvimbo haina kuita gungano rekucherechedza zuva iri pachityirwa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.